Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 30/2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti, hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change roronga kuratidzira kuti munyika muitwe sarudzo itsva. Asi hurumende iri kuyambira kuti vanoda kuratidzira vachikonzera kusagadzikana vacharangwa. Zimbabwe yocherechedza zuva rekutsakatidzwa kwevanhu vanorwira kodzero dzevanhu vachiti hurumende haisi kuita zvakakwana kuferefeta nekuranga vanoita vanhu kafira mberi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti riri kuronga kuratidzira munyika yose kuti paitwe sarudzo itsva sezvo risiri kutambira zvakabuda musarudzo zvakaziviswa nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Election Committee Commission kana kuti ZEC. Sarudzo idzi dzakanziwo neveSADC, AU, COMESA, EU, America nemamwe masangano adzina kufambiswa zvakanaka. Izvi zvapa kuti SADC itumire chikwata chevakweguri kana kuti panel of elders kuti vaedze kugadzirisa bopoto iri. Asi vakuru muhurumende vaudza Studio 7 kuti munyika muna dambudziko uye vakagara vakoka vakweguri ava sarudzo dzisati dzamboitwa. Asi vanopikisa vanoti vari kuda kuti vakweguru ava vaone vatarisise nyaya dzekufambiswa kwakaitwa sarudzo. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa vakaudza vatori venhau kuti vainge vakorokotedza havo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, asi vakatiwo SADC yange ichitarisirwa kuti izeye zvakabuda musarudzo idzi. Vakatiwo muZimbabwe hamufaniri kuita mhirizhonga sezviri kukurudzirwawo nemunyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres, vari kutiwo vanhu vanofanira kuita nhaurirano. Nhasi hofisi inoona nezvekodzero dzevanhu muUnited Nations yaudzawo nepfenyuro yeSABC kuti iri kunetsekana nekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Mukuziya nezvematanho ari kuda kutorwa nevanopikisa veCCC, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri webato iri vaPromise Mukwananzi.
Tananga kutakananga kufresh election sematauriro akaita mukuru wedu Advocate Nelson Chamisa, sarudzo dzakaitwa isusu hatisi kudzitambira. Naizvozvo tiri kuti panofanira kuitwa sarudzo patsva dziri pachena dzakajeka dziri free and fair dzichabuditsa mutungamiri nehurumende ine rutsigiro rwakakwana rwevanhu vemuZimbabwe.
Izvi munoona here vemamwewo mapato asiriri ECCC vachitambirana nazvo?
Kune mamwe mapato tatoona achitonyora achitaura kuti sarudzo dzinofamba zvakanaka, panofanira kuitawo sarudzo patsva. Saka tiri kuona kuti mapato ari kutambira zvikuru nyaya yekuti sarudzo riitwe patsva. Pane vamwewo vanogona kusazvitambira, asi ruzhinji rwemabato ivavo vari kutambira, macivic society organizations ari kutambira, neruzhinji rwemuZimbabwe ruri kutambira. But kunyanyanyanya mukatarisa vana SADC, vana African Union vakanga vari muno kuzoongorora sarudzo, vari kutotaura kuti sarudzo dzinofamba zvakanaka. Zvinoreva izvo kuti sarudzo idzi dzinofanira kudzokororwa dzichiitwa nenzira yadzinofanira kuitwa nadzo, dzichizobuditsa mutungamiriri anenge achidiwa nevanhu zvechokwadi kwete zvepanyero.
Ngati bateo nyaya yerunyero kuperwe kuti munogona kuratidzira nekukwidza nyaya idzi kumatare. Taitaurawo nemutauriri wavamunangagwa vacharamba vakaudza Studio 7 kuti vakakumirirai. Hamuone here sekuti kuchava nenjodzi inogona kukonzereswa neurongwa hwenyu?
Hazvifaniri kuti zvikonzere njodzi munyika kuti nyika igadziriswe. Munhu wese anoda Zimbabwe anofanira kutofara kuti nyika yakugadziriswa. Tikutotarisirawo tine vari muzanu vacho vanofanira kunge vachitofara kuti Tripusi vababa Nelson Chamisa vari kutungamira chirongwa chekugadzirisa nyika, chekuti nyika igadzikane, ive nerunyararo, ive nerudo, igova nyika inobudirira, inokwanisa kuvandudza nyaya dzepfuma, kuti vanhu vawane mabasa, vawane kugara zvakanaka, vaendese vana kuzvikoro nezvakasiyana siyana. Zvinouya kana nyika ichinge yagadzikana. Nyika inogadzikana sei? Nyika inogadzikana kana paitwa esarudzo dzisina mhirizhonga, dzisina mhongamupopoto, dzisina kudhonzerana, dzinobuditsa mutungamiriri anotendwa nenyika yese nepasi rese zveshuwa. Mutungamiriri uyu asarudzwa pachena mune zvakanaka, musina kurovana, musina kuburikidzana, musina kuvhundutsirana, musina kubiridzirana. Zvaiitwa mune zvakanaka, zvakatariswa nemabazi ana SADC nana African Union neimwe nebazi itsva rinofanira kugadzirwa resirizeki richange richirana maelections.
Mutauriri webato rinopikisa reCCC vaPromise Mkwananzi vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutauriri wevakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba, tikatanga nekuvabvunza kuti vaMnangagwa vakagadzirira here kuita hurukuro navachamisa.
Vachamisa vakagadzirira here semunhu asina kubudirira kuti vaziva kuti kuna president akabudirira adza kuwana? Saka tinotanga ipapo, hazvigoni kuti munhu ahwina aonekwe ave ari iye mutsvetsi. Hazvigoni. Takambozviita muna 2018 tikaedza kutambanudza ruoko kune mwanakomana wa iye akaitora seweakness kusvikira azoti papaya kumadokero. Ndobva akaona kuti koinga ndaboora hari nekuguta nemuchada kubikirwa mangwana. Hanzi kubata mungu zvakudi kubata mwana handiti. Zvino angawo chema chema endi ndiri kutaura inini vachamukira zvii kuVOA nechekuti mhuri yekachamisa nemhuri yekacharamba tine ukama. Vakuwasha vedu, right? Vakuwasha vedu ndiri kutaura pachekerere. Ndino mumwe wavamwe vakawanda wakasvikira achitsvaka ukama nemukuru wenyika ari azoona papaya kuti aboora hari nekuguta. Zvino ndiri kuona zvaakuda kupama zvakare atachema pamberi apa, nokuti zvanukaezita yahwina maelections ndechokutanga tu ibato rechimurenga izvi harizosi tsvimbo ngaazvizive izvozvo. And hakuna imwe nzira futi yekutonga nyika ino iyi inocharika ballot. Hakuna. Ndaingo hangu achitaura kuti hehe hatimiri redway kambai nemataka pane mvura. Hazviitwi muno muZimbabwe. Zvinoendwa kune dzimwe nyika, not here, not here. And that message must ring direct and straight to the opposition.
Asi mashoko haazoite sekunge kutyisidzira here vacharamba kuti ngavangoyeti taurirane? Bumbiro remutemo haribvumidze here vanhu kuti varatidzire kana vasiri kufara?
Vanoratidzira but havatori masimba nedzimwe nzira dzisiri dzeballot, especially a few minutes after akapedza maelection. Kana tikaona uine history yekuti pamukuratidzira mako unopedzisira wakoza nyonganyonga munyika, tichakubata semhesva mukono yenyonganyonga. Chakatanga ndishaka ndochakachenjeta.
Asi kavamwe vacharamba vanoti mashoko akadaro ndo akazoita kuti vamugabe vapedzisire vabviswa. Vamwe vachinyunyuta kuti nzira yavanga vakutora yanga isina kunaka.
Iyoyo nhaurirwa iyoyo inondinakidza, nekuti haisi nhaurirwa inozoenda mberi. Tinovabvunza kuzoti vakabviswa nani? Musapinda mumba medu moda kutonga dzakava rezanu, nekuti munofunga kuti imimi mune solution from the way yatinoresolva maproblems edu muzanu kiya. So haana kubviswa neTCC yanga isere tumbo wako, havana kubviswa neMDC yanga iriko bhati isina masimba iwayo.
Mutauriri wevakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba vachitaura vari parunare muHarare. Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurangarira vanhu vanopambwa kana kuti United Nations International Day of Victims of Enforced Disappearances. Masangano anorwira kodzero dzevanhu achiti zvinosuvisa kuti vanhu vachiri kunyangadiswa kusvika pari zvino muZimbabwe. Asi mapurisa ari kuramba mashoko aya. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vati vari kucherechedza zuva ranhasi vaine misodzi pamatama nenyaya yekupambwa kwava Nelson Mukwena. Nengo yebato rinopikisa reTripC svondo rapera nevanofungidzirwa kuti mapurisa kana vasori.
Tazvadziwa zvikuru nechiitiko chakaitika musi wemugovera pakatorwa kubva kuHighfields mukoma Nelson Mukwena. Vakatorwa kumba kwavo usiku vakagariswa mutapwa wasingazivi kuti vari kupi nevanhu vanga vasina kuziva kana kuti mhuri yavo yavasina kuziva ndivanani. Vakazongowanikwa nezuro vakadhambiwa vakangotsvetwa kumashonaland west province uko. Wakakuwara wakazo manya manya kubatsirwa kupinda muchipatara kuti watariswe.
Vamukwena vanonzi vakapambwa nemusi womugovera kumba kwavo kuHighfield mushure mekudzivirira kuda kupambwa kwemutauriri webato reTripC vaPromise Mukwananzi nevaizviti mapurisa muHarare. Vamukwena vakazowanikwa nemusi womuvhuro varohwa zvakaipisisa vakakandwa mune rimwe sango kumapinga Mashonaland West. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havana nyaya vakawana yekupambwa kwavamukwena.
Muri kuti Nelson Mukwena zvichaongorora nemastations edu tinzwa kuti vane nyaya yakadaro here kana kuti kwete. But still tinongokumbirawo kuti even iwo vacho vematengero enyika ngavataure chokwadi.
Muna chikumi 2020 nyanzvi musangano reUnited Nations dzakaburitsa gwaro rinoradza kuti muZimbabwe mune nyaya dzinosvika makumi mana nemapfumbamwe dzevanhu vakapambwa nekutotywa muna 2019, asi nyaya idzi hadzina kuongororwa uye hapana akasungwa. Mumwe wevakambopambwa uye ari mukuru weZimbabwe Peace Project Mozvare Justina Mukoko vati munyika muna chidokwa dokwa chekugadzirisa dambudziko rekupambwa kweva.
Hapana ari kuzvipira kugadzirisa dambudziko irori zvinoita kuti zvironda zvine vanhu zvirambe zvichivarwadza. Kurudziro yangu ndeyekuti dai hurumende yagona kunyatsogara pasi kuona kuti ndezvipi zvingaitwe nekuti dambudziko iri rane makore akawanda. Zvinoratidza kunge ndonzira inoshandiswa kuti vagone kurova neshamo inorwadza vavanofungidzira kuti vane pfungwa dzisiri kuenderana nedzavo.
Vachitaura neStudio 7 vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muNational Transitional Justice Working Group NTJWG vaFortune Kuhudzewe vati vazhinji muZimbabwe vari kutsakatiswa nenyaya dzezvematongerwo enyika nekurwira kodzero.
Vanhu vazhinji kubva muna 1980 tichiwana kuzvitonga kuzere kusvika izvozvi vanhu vanoramba vachitsakatiswa.
Mudzimai wavaitaidza Mara vaive mutori wenhau nemurwiri wekodzero dzevanhu avo vakapambwa muna kurume 2015 amai Shefra Dzamara vati zvinovarwadza zvakanyanya kuti makore masere murume wavo atsakatika hapana achavati vanzwa kubva kumapurisa nehurumende.
Nanasa tisatasiva kuti zvizvakaitika kwaari. Zvinhu zvinonyanya kutirwadza nekuti gavhumendi yeZimbabwe havana kana chavakaita panyaya yemurume wangu, havana kana kutibatsiridza kutsvagawo kuti zvizvakaitika.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata munyori mubazi rinoona nezvemutemo amai Virginia Mabhisa. Asi mutauriri wemapurisa vaNyati vati vachiri kutsvaga vaDzamara sezvakatarwa nedare.
Tiri kuinvestigera sekutaura kwatagara tichingoita ende nesezvakataurwa nehigh court kuti tiite. Tiri kuita basa reda tinambobvera tamira kana kudzokera kumasure.
Muna 2015 dare rehigh court rakapa mutongo wekuti mapurisa atsvage vaDzamara pamwe achipota achiudza magweta nehama dzavo kuti asvika papi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti munyika munoda kubatana munyaya dzezvematongerwo enyika kuwirirana kwehurumende vashandi nevashandirwi kuti nyaya dzezveupfumi dzienderere mberi zvakanaka. Nhunhurai Jena anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti panofanirwa kuwiriranwa munyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti nyaya dzeupfumi dzifambe zvakanaka.
Pakawane consensus politically, unity politically, zvinobatsira izvozvo kuti economy inge ichifamba zvakanaka. Nyaya yekuita unify the nation, I think iyo inyaya yakakosha.
Vachitambara vanotiwo zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka kana hurumende ikaisa musoro pamwe chete nevose vane chekuita nekubudirira munyaya dzeupfumi.
Zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka hurumende ikaisa musoro pamwe chete nemastakeholders akasiyana-siyana first term yatapfuura.
Imwe nyanzvi munyaya yezveupfumi uye vachishanda semurwiri wekodzero musangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti hurukuro pakati pevashandi vashandirwi nehurumende dzakakosha.
Painge pane hurukuro pakati pevashandirwi vashandi hurumende nevanhuzvo tionesa nekuti chii chatingaita kuti titamutse upfumi hwedu.
Imwewo nyanzvi yezveupfumi vachishanda neGimri Finance vaGilbert Mponda vanoti vanoona upfumi huchinaka munyika nekuda kwezvicherwa zvakaita selithium, asi vachikurudzira hurumende kuti izvikwenenzvere munyika.
Tatarisa yatinoti value addition nebeneficiation, nekuti tikatarisa zvakafanana nechiwanikwa chinonzi lithium chiyachiya, tiri kungochitora tichiendesa kuChina kana kudzimwe nyika dzekunze, asi tichizozodzoka kuno kuchaya masolar battery kana masolar panel kana zvingave zvinenge zvagadziriswa. Isu tiri kukumbira nekutarisira kuti vachataura nemainvestor anouya muZimbabwe oestablisha maindastry anogadzira zvinhu izvozvo, zvekuti Zimbabwe inofanira kunge yatova engine yezvinhu zvinenge zvichigadzirwa zvinogadzirwa nelithium.
Chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti hurumende yakatotanga kuvandudza zvinhu kuti ikwezvewo vemabhizinisi vekunze.
Tinofanira kusumudzira indastri yedu. Mashure kwese takanga tichirwisana nenyaya yedzikamo handiti yapera. Aiwa, ndinoti kuti dzikamo iyoyo inatsokugadziriswa nezvayo.
Asi mumwe anotenga nekutengesa ari nhengo yeVendors for ED vamunyaradzi Mangeya vanoti vanotarisira kupiwa chikwereti chekuwedzera zvavanotengesa nekuvakirwa nzvimbo yekushandira.
Ndikufara zvikuru nekuti vamunangagwa vakahwina. Semavhenda emuchinoi ndikufara kuti vamunangagwa vakahwina baba vedu. Chataakuda ndechekutiwo patinoshandira tinge tichivakirwawo patinoshandira. Zvatimakuwanawo mari dzekuti kwanise kutanga mabasa edu aendere mberi, mabasa edu atinoita.
Vamwe vakaita savaLameki Makia vanoti havaone upfumi huchisimukira sezvo magetsi atotanga kudzimwa dzimwa kubva zvapera sarudzo. Hatina kukwanisa kubata mukuru weVesa vaHoward Choga kuti tinzwe kuti chii chave kupa kuti magetsi adzimwe dzimwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Mauto emuGabon azivisa kuti apidigura hurumende yava Ali Bongo Ondimba, avo vari kupomerwa mhosva yekubirira sarudzo dzichangobva mukuitwa. Kupidigurwa kwehurumende yeGabon kunoteverawo kupidigurwa kwehurumende yeNiger neMauto mwedzi wapera. Ko, chii chiri kupa kuti hurumende dzipidigurwe neMauto muAfrica? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza, vanodzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa.
Ndaidambokunetsai nenyaya yeGabhoni.
Orit,
yenyaya yemakuhu muAfrica.
Yemakuhu haya anetsa makuhu.
Ya, orit, ndotanga zvangu.
Tangai.
Orit, ndoti muzvinafundo Mukonza, taona kuGabhoni
kwa pidigurwa hurumende mushure mesarudzo dzangadzine mutauro munoona sei zvaitika izvi
kupidigurwa kwehurumende nemauto achisi chinhu chinokurudzirika chinokurudzirwa utongi hwejekerezi hunobva kuvanhu saka zvaitika kugabon zvinhu zvisingadi kuti zviwane anokurudzira nekuti zvine njodzi dzakawanda
asi tiri kuona vamwe vachitiwo mauto anozopindira nenyaya yekuti sarudzo dzinenge dzisina kufambiswa zvakanaka kana kuti nyaya dzeutongo hwejekerere dzinenge dzisinganyatsotevedzerwe ichokwadi here
hongu ichokwadi chaicho kunyanyanya muafrica tiri kuona kuti mauto paari kupindira ari kupindira aine rutsigiro rwevanhu nokuda kwekuti vanenge vapuwa mukana wokutonga havasi kutonga zvakanaka kana kuti vane mafambisirwo esarudzo haasi mafambisirwo aanoita kuti vanhu vese vasare vakagutsikana kuti zveshuwa ari kunzi akunda ndiye akunda
asi ipo pautongo hwemauto pane dambudziko reiwa
pane dambudziko rekuti mauto pachawo haana kudzidziswa matongero akanaka mauto anodzidziswa kuuraya mauto anodzidziswa kushandisa pfuti kushandisa chisimba pakuita zvaanenge achiita ende izvozvo handizvo zvinhu zvinotarisirwa mukutonga kweutongo hwejekerere
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa patswane University of Technology vari parunare Pretoria South Africa. Dutumpengo remepo nemafashamu emvura rinonzi Hurricane Idalia riri kurova zvakasimba matunhu ari kumaodza nyemba kwakadziva kumabuda zuva kweAmerica zvikuru mudunhu reFlorida uye dutumpengo iri riri kutarisirwawo kusvika mumatunhu akaita seGeorgia neSouth Carolina. Dutumpengo iri riri kubva nekuGulf of Mexico uye rapa kuti dzimba dzakawanda dzizare mvura. Vanhu zviuru zana nemakumi manomwe kana kuti 170,000 vasara vasina magetsi. Mauto eNational Guard anosvika zviuru zvishanu nezvishanu anzi agare akagadzirira kubatsira vanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuFlorida muzvinafundo Gwekwerere kuti tinzwe zviri kuitika.
Kunaya zvikuru zvichikonzerwa nedutu mupengo iri ririko saka kwatinogara isu kwararira kunaya ende usiku kwamboita zimhepo rakasimba iko zvino hakuchina mhepo asi mvura iri kungonaya.
Pazuva ranhasi zvakamira sei zvinhu ikoko?
Kunaya kwedutu mupengo kwachona kwatokonzera kuti gavhena vedunhu vati zvikoro nemahofisi mazhinji zvinge zvakatovharwa pazuva ranhasi. Saka pazuva ranhasi hatina kutoenda kumabasa, tinotongori mudzimba.
Inzira dzipi dzamunoshandisa kuzvidzivirira kubva kudutu mupengo?
Zhinji vakatokomerera mabhodzi pamahwindo kuti asapwanyike kana kwauya mhepo. Vamwe vakaisawo masaga ejecha pamisiwo kuti kana mvura ikaramba ichikwira nemidhuri yemba isakwanisa kupinda mudzimba. Asi pari zvino hatisati tanyanya kuona ukasha sehwakazosvika hwegore rakapera hwakambotibata, asi hatizivi magumo azvo. Saka tinongonamata kuti zvipere zvakanaka, dutu racho ringodii, ringopfuurawo mudunhu medu zvakanaka pasina tsaona dzaitika. Pari zvino handisati ndaona hangu tsaona dzaitika. Ende kana zvakaita sana magetsi kwatinogara zvichiriko, gore rakapera magetsi akanga atodii, atodzima panguva dzakadai sedzino.
Tinoona kuti gore rapera makambotarisana nedambudziko iri redutu mupengo. Zvii zvamungada kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri pasi rose zviite panguva ino?
Isu tinotongonzwa kutya uye tinongoramba tichiti mhuri yeZimbabwe ingomirawo nesu kana vese vanonamata, nokuti kutika kupinda mneza takambo pinda gorera pera vakuru vanoti kukurukura hunge wapotswa gorera pera takambo rohwa na rudutu mpengo imba nemudziyo zvikaparara.
Chimwe chizvarwa chemuZimbabwe chiri kuFlorida muzvinafundo Gadziro Gwekwerere vachitaura naMavela Samhlanganyauye weStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nasi tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe vatinomambeu vanogara nekushanda muSouth Africa avo vakaenda kunovhota kuZimbabwe. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Basa rangu ndingati rakanga riri kufamba mukati mama polling station kana kuti nzvimbo dzokuvhotera dzakawanda dzakasiyana siyana mukati medunhu rangu, ndichiona kuti vanhu vari kufota zvakanaka here, havasi kuvhundudzirwa here. Uyezve nauya ndakanga ndakatarisisa zvizhinji ndekuti vanhu vaizonounganidziwa kuchinzi unganai namasabhuku enyu, ndoya ndakanga ndakatarisisa iyoyo. Neiya nauye vakomana vaimira kuseri kwenzvimbo dzokuvhotera 300 meters away vachitaura navanhu vachiudza vanhu kuti endai munovhota zvakanaka, tationgorora maID enyu, tava kuziva pamunovhotera. Saka ndizvo zvimwe zvezvinhu zvandaiongorora izvozvo kuona kuti nhau dzekuvhota dziri kufambiswa zvakanaka. Nekuzotora umbowo hwemaV11 ndo rimwe basa guru ratakazoita iroro rekumekashuwa kuti umbowo hunonzi maV11 munzvimbo dzandakafambira nemaagenda ndakanga ndichifamba nawo emusangano weCCC takakwanisa kutora umbowo ihwohwo kuti hugone kufambiswa kumberi kunova kuna chief elections agent kuti agone kuva nawo nokuzousubmita kumaofisi makuru ebato. Uyezve nokubatsira munhau dzemafambisirwo ebasa rose kuita chokwadi chokwadi kana kuti kuedza nepataigona napo kuti transport yemaagents edu, chikafu chemaagents edu, nesupport yemaagents edu yataifanira kunge tichipa mukati mezuva iroro inge iripo. Saka ndizvo zvimwe zvezvinhu zvandakanga ndafambira mukati menyika yechizvarwa kuti ndikwanise kunodarikidza sebasa rakanga ramira pamberi pedu.
Tiri kuona kuti bato renyu reCCC rave kuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Imi semumwe akanga achiona mafambisiro esarudzo, munoti nedanho iroro ratorwa nebato renyu?
Padanho rakanaka ratogwa nebato redu reCCC rokurambirana nezvakabuda musarudzo nemaitigo akaitwa sarudzo, tinomira naro zvizhinji, tinoritenderana naro nekuti mukutanga kwazvo zvose taizviona nemaziso edu, nyika yose yaizviona kuti pane ruoko gwegudo pamaitiro aiitwa nezeki. Zeki akanga achiratidza kudyidzana nebato rezanupf zvine unzvindi nzvindi zvakaita kuti sarudzo risahofamba zvakanaka. Tingataura nyaya yevoters roll, tigotaura nhau yedelimitation, tigotaura nhau yekuchinjwa kwamapolling station. Saka zvese izvo zvinhu zvatanga takaongorora. Saka tinoti danho ratorwa nemutungamiriri wedu pamwe chete nemacitizens rokurambirana nezvabuda musarudzo nekuramba zvachose chose sarudzo yacho kuti haisi sarudzo yakanaka, haigoni kuva nesimba pamusoro pezvizvagwa zveZimbabwe, haigoni kuva nesimba pamusoro pemararamiro evanhu vemuZimbabwe. Isarudzo ine undengendenge yakaihwa nenzira dzisina kumira zvakanaka. Saka tinomira nebato uyezve ticharamba tichiritsigira pamusoro penhauyi.
Muchiri muZimbabwe here muchiona kubuda kuchaita kupikiswa kuri kurwa nebato renyu zvakabuda musarudzo kana kuti makadzokera kuSouth Africa?
Kutaura kuno vaJonga Kandemiri, takabuda zvedu tadzoka kumabasa kunyika yedu yeSouth Africa kwatinoshava tiri, ndo kwatadzoka panguva ino. Takambouya zvedu kuti timboshanda asi maziso nefungwa zvichiri munyika yechizvarwa, uko kwatinotarisira kuti kunge kuchibuda zvakanaka nematanho ose atiri kutora. Kana kwanzi kuchazova gumwe keto futi gunotevera, tinenge tichimanya tichienda ikoko kunoita basa sebasa. Hatidzokeri sura, hatina kumira, tiri kuenda mberi, tiri kufamba.
Avo vanga vari vatino mambeu chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa vachitaura vari parunhare muSouth Africa makare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vateereri, musakanganwe kuti chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na8pm nhasi tiri kutaura nezvenyaya yesarudzo nemamiriro akaita zvinhu munyika. Mukupeta misoro yedu yenhau zvakare, bato rinopikisa reCCC roronga kuratidzira kuti munyika muitwe sarudzo itsva, asi hurumende inoyambira kuti uku kuda kupinda nemwenje mudziva. Tasvika kumagume echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mwina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.